kanzuro yeguta reBulawayo yaive yati vanhu vanotengesera paEgodini nemunharaunda mayo vaifanirwa kunge vabva panzvimbo iyi pakupera kwemwedzi wapera kuitira kuti vakapiwa basa rekuvaka Egodini Mall vatange kuita basa iri. Kanzuro yakazobvumirana nevanhu ava kuti vaizofanirwa kubva panzvimbo iyi mukati memasvondo maviri kubva pakutanga kwemwedzi uno, asi vanhu ava vachiripo nanhasi. Vamwe vanotengesa paEgodini vaudza Studio 7 kuti vaita musangano nekanzuro nhasi vakabvumirana kuti vachatanga kubva panzvimbo iyi kana vanyorerana chibvumirano nekanzuro chekuti vanhu vanenge vabviswa panzvimbo iyi ndivo vachatanga kupiwa mukana wekudzokapo kana pachinge papera kuvakwa. Mumwe wevanotengesa panzvimbo iyi, Muzvare Eunice Ndlovu, vati kunyange hazvo vachibvuma kuti kuvakwa kweEgodini Mall kunogona kuunza budiriro, vanotyira kuti vachange vave kuwana mari shoma pane yavanochiwana kana vakabva panzvimbo iyi.
Kwatiri kuenda kwacho hazvimene kuti chichamboitika, kujaira kwacho business nekujairwa nemacustom zvino zvakati gozhei, but nekuenda kwenguva zvedu tichajaira, but panapa paGodini tachirarama nokuti tine makore chiraramisa vana vechienda kuchikoro chiriritira mhuri nemaparents edu, saka development kuBulawayo zvedu tiri kuida but
Vajabulani Mukize, avo vati vave nemakore akawanda vachitengesawo vari paEgodini, vatsinhirawo izvi vachiti zviri nani kuti vanhu vakaita saivo vapiwe mabasa ekuita pachatanga kuvakwa Egodini Mall kuitira kuti vagokwanisa kuramba vachiwana mari yekuriritira mhuri dzavo semazuva ose. Mumwe mutyairi wemakombi vaJustice Mangena vati havazi kufara nekwavari kunzi vaende, vachitiwo havaone budiriro yakanyanya chaunzwa nekuvakwa kweEgodini Mall, vakati zviri nani kuti kuvakwe kana kumutsurudzwa maindastiri anowanisa vanhu vakawanda mabasa.
Zvinenge zvakavanakira ivo vano vacho vanoda kuvaka, asi kwatiri zvinoda kukanganisa bhizinesi redu. Budiriro kana ichizouya zvinhu zvei zvakanaka, asi nemamiriro azvakaita dai vavatanga kuvhura maindastiri zvanga zviri zvinhu zvakanaka chaizvo, kuti kana vanhu vavana nekwekushanda vozogadzira Godini racho. Pane kuti togadzira Godini ivo vanhu vasina kwacho kwekushanda, zvina zvinobatsira.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro panyaya iyi, asi gore rakapera kanzuro yakazivisa nezvekuvakwa kweEgodini Mall uye kuti vanotengesa vari panzvimbo iyi pamwe nevemakombi vaizofanirwa kubva. Mune imwewo nyaya, mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti mapurisa munyika ari pakati pekudzidziswa kuti vashande zvakanaka nevatori venhau kuitira kuti pasave nekufungirana kwakaipa pakati pavo nevatori venhau. Senior Assistant Commissioner Charamba avo vange vachitaura pane mumwe musangano wekudzidzisa vatapi venhau nezvekutapa nhau panguva yesarudzo, vati vatori venhau vanoita basa rakakosha kuzivisa veruzhinji pamusoro pezvakasiyana-siyana zvinoitika munyika.
Isu semapurisa takufundisawo mapurisa edu kuti vazive kuti uyu ndijournalist anobvumidzwa kukavha, pasaite kakufungirana kaimboitika kare kwekuti vanenge vachingofungawo kuti vakakuona ivo bva vafungidzira. Imiwo mukaona mapurisa motogara matopaka matove nehasha kudhara, asi tese tiri kushandira nyika yedu, kunyanya iye zvino tiri kuenda kumaelections. Mapurisa anenge achida kuita basa ravo, dzimwe nguva kwaita mvonga mupopopo, but mupurisa uya haasi kuzivawo kuti uyu ndijournalist, uye journalist anofanirwa kuziva kuti mapurisa under section 219 constitution pane pavanotova nemvumo yokuti uku hamubvumidzwa kuenda, uku munobvumidzwa kuenda, zvichidaro.
Pave nenguva yakareba vatapi venhau vachichema-chema kuti mukiita basa ravo rekutapa nhau vanoshungurudzwa, kurohwa kana kusungirwa zvinhu zvenhando nemapurisa. Senior Assistant Commissioner Charamba vati zvakakosha kuti mapurisa nevatapi venhau vashande pamwe zvakanaka. Masangano ane chekuita nevatori venhau anosanganisira Remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe Union of Journalists neZimbabwe National Editors Forum ari kuita chirongwa chekuedza kuti pave nekudyidzana kwakanaka pakati pevatori venhau nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai.